You're listening to 3 Mob Radio.
Hi, this is 3 Mob Radio. The name is Larry, and I'm here with Ja Praiser.
Big time.
Chitubu. I've never heard that word in my life.
Oh, yeah. Chitubu is a spring. Spring, yeah, no, but it's a mvura. It's not pere. Yeah, that's Chitubu.
Oh, I didn't vary, babu. Because I have no one to ask this question if it's true afterwards. Yeah. So what was the meaning behind the song?
Kudenga kuna mwari, andika. And mwari, anuburiza ma blessings kuvanu. Zuwa rega rega. So, ndo zvakafanana Chitubu. Spring yano ramba ichipa vanhu mvura every day. Hakuna nyangu kukauya drought. Mvura yeChitubu
inova irongouya.
Irongouya non-stop.
The blessings keep coming.
Yeah.
So I'm gonna ask a question, like, you know, this sound nziyo haina kana sound imwe yandinoziva. The sound yata yatata kuziva ya jande kuti it's a salad. I want you to sound like Chimwe, but not to say Chitubu is not our salad, but Chinja, what actually happened?
You know, here and there, Pandron Tropa Massingo Zang, the number of experiments, Panapo, you know, good treasures, Nuan, the ZP, the sound, good trainer, and stuff like that. But now, my friends are Ango, Agapama complains of the jar, we need. The old jar, yeah.
So now she's on a bar.
I was bar, I'm Guara, Rutero, Matsimba, Mkomoake, Rutbo. But Nakafunga would know, Unozauti can even in any business. Okasa terrier a custom, because custom and walking, don't man's mambo, don't my shepherd. Saka, it's no fun of the terrier to Gadzeris. So Nakafunga on this album, Regandi try with some traditional songs I got one day. So that vanhu vanoita se vanombo farira zvavanga kamirira.
Sakiwa ndinofarira chisalad but vanombo ndombobidza vamwe zvo. Chitaura, ewa, because I'm trying to understand kuti ewa uchawa zvamuri zvandaita hazvindifadza too much but what minanzose chisalad.
You know, trust, believe you me, kana ndiri mu vibe rangu re traditional music, ndom comfort zone. And I think I express myself better pa vibe roro than any other genre. So, of course, here and there, semuna rukura no zomendo commercial. That's why chimbo tragedy.
But commercial in Zimbabwe is traditional, ka?
Muzimbabwe is traditional. And do yacho, ino beyango shko boom, boom, boom. Look, Chitubu, ya beyango shko tambirwa. I mean, don't vibe rush. But kanta ukrosa krosa out, chimbo pinda omune zimwenyika, da kutepa omune mangma markets manyoa. Inya ayo kutelesa sound yiku trend.
Saka igu kuti Chitubu. Because kulumuna no ufunga ote aywa. Pani ma uweza ka wanda mnziyo.
Oh, yeah.
But you could have, why did you choose Chitubu?
Kuti ndi drop Chitubu nasi.
Kuna wanziyo. Yekunzi ino Chitubu one. In fact, good question. But kuti the word Chitubu.
Okay.
But also why you dropped the song before the album.
Okay. Yeah. You know, especially panenge pamboitika kutaura kwekuti vanhu vari kuti arikuita zvinyowani vibe zvaigona kutoti maybe tinosvika kana even pa launch vanhu vasiri kunzwisisa kuti jaadzoka zvishuwa
arikuita chi.
Yeah, you know. So ndafunga kuti no, rega ndi drop it this track rivaudze vanhu kuti guys
ndirikuudza
music yenyu. So yeah, ndo zvandazviitira kuti tinosvika pa launch but vanhu vakuto vibe and it's nice kuti muswe launch vanhu vangaita sing along. Ku performance ya tukuita kuzvava kuziya ma words already.
Panosvika, I'm sure in like 3 days time when we sit around and go Chitubu. But the thing is, the word Chitubu song, that, why did you choose that as the word in that song? Because there's so many words you could have chosen.
Oh yeah, I think, you know, tine language you do shona, it's not every day. And shona, it is basic, you cannot ingori shona yakare ruka, you know, it is light. But when it comes to music now, wakufana kudzikisa fungwa dzako uchinodiga ma words anorunga music yako kuti inatsoita powerful. So chitubu ndaigona kutoimba straight kuti mwara anoburutsa my blessings every day.
Sure.
One but ndakaita dimikira kana rashona idimikira kuti unoenda ne pass side unopika spring yakafara na.
Inozichi at.
No at acho.
All right, so I said taenda. Just give us a singing of chitubu.
Okay. Takafamba munzira dzakafamba vamwe vakasvika heha takadambura tibura kasunga vamwe vakarembera heha chamunyuru dudu tayambuka mutsiva tayambuka miri heha titsengerere nyoka musango iwe chariga heha chandikonza musana kupondoka kuti ndingabudirira heha tipindewo manduwe tibatene ndima ya tichingofamba
tichidawa ayi imwe yacho chidownload dasho
zvapo
pa YouTube zvapo pa Deezer, Spotify,
everywhere.
Jericho,
everywhere.
Ja Praiser. Bless you.
Appreciate it, my brother.
Ngati te. Chimanyi.
I'm with him, Dara.
Anjiga. Hey, tishifa kuma, menu kichichi, tungo vunza uti chichi witi.
Chichi witi.
This is a 3 Mob Radio production. www.3-mob.com